Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 26 Gumiguru 2023 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Uye zvakare nenyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa maRTGS, asi tichiziva kuti upfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete, so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzemaexchange reform.
Chikwata cheInternational Monetary Fund, IMF, change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe.
Ongororo yakaitwa neSaturday Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023.
Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSadak nekusimudzira chikwata kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Vakazoti vashandisa vaakusiya the name MDC Alliance vakufoma a new political entity in the CCC. Hatina kuzozva kuti vachabangwa, vakaramba vainawo vekati asi kwedu havana kuuya. Vakazarisurface vatakazoona vaakuzviti ndo Secretary General weCCC.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC Valoid Damba vanoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veCCC, vamonzora veMDC nevanozviti ndivo munyori mukuru weCCC vasengezo chavangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhumwa dzeInternational Monetary Fund kana kuti IMF changa chiri muZimbabwe kwemazuva manomwe nezuro chakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekushanya kwacho chichiti zviri mugwaro iri maonero avo kwete International Monetary Fund. Chikwata ichi changa chiri muZimbabwe kubva musi wa18 Gumiguru kusvika musi wa25 Gumiguru chichikurukura pamusoro pezvemamiriro enyaya dzezveupfumi munyika. Chakaita hurukuro negurukota rezvemari vamutuli Ncube, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga, governor weReserve Bank vaJohn Mangulya, pamwe nemasangano akazvimirira nevemabhizimisi. Tabata nyanzvi mune dzeupfumi muzvare Chennai Mutambasere kuti tiunze zvizhinji.
Avo vanotarisana nechikwata cheIMF vaona ivo kuti Zimbabwe ienderere mberi kana kuti Zimbabwe ibudirire panyaya dzezveupfumi hwenyika panodiwa mastrong reforms. Apa vari kutaura ivo kuti panodiwa kuti pagadziriswe uye pava neshanduko panyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzematongerwo eupfumi hwenyika. Vataura kuti kana izvo zvisina kugadziriswa ndizvo zvichaita kuti upfumi hweZimbabwe hurambe huchirasika uye kuti tisaramba senyika tichienderera mberi kuti tigokwanisa kana even kuwana rubatsiro rwemari kumapato akaita seIMF.
Mai Mutambasere, veIMF ava vanoti pamusoro pezvavakaona uye chii chinogona kuitwa neIMF pamusoro pezvakabuda murwendo urwu?
Vakataura zvizhinji vakananganidza nenyaya dzezveupfumi hwenyika. Vakataura ivo nyaya yekuti dai mari muZimbabwe yarega kuitwa zvekumbunyikidzwa zvekumanikidzirwa kunzi kune official exchange rate, asi isu tichiziva kuti exchange rate chaiyo chaiyo iri kushandiswa neruzhinji yakasiyana neofficial exchange rate. Vataura ivo kuti kunofanira kuramba kuchiita liberalization liberalization yemari munyika kuti market isununguke kutsvaga mari uye zvakare nenyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa ma RTGS asi tiziva kuti hupfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzema exchange reform. Vataura kuti kuchinja kunoitwa mari, kutengeserana kuri kuita kunoitwa mari muZimbabwe. Zvakare kuri kufanira kuongororwe, kushandudzwe kuti nyika iende mberi.
So kuona kwenyu amai mutambasere, IMF yakaona dambudziko renyika here uye munofunga kuti ichabetsera here panyaya dzese dzinonetsa idzi?
Pari zvino, ve IMF vataura ivo kuti vanokwanisa kuramba vachibatsira nyika apo pakupa advice pakuti vanenge vachiti payambiro kuti chii chatingaita munyika yeZimbabwe. Asi vati pare zvino ivo havasi kukwanisa kutibatsira nenyaya dzemari nekuti vari kuona kuti mari munyika haichengetedzwi zvakanaka. Vari kuona kuti upfumi munyika hausi kuchengetedzwa zvakanaka uye kuti hurumende iripo haina zvakare tarisiro yekuti ichange ichizvigadzirisa zvinhu izvi. So isu se vana veZimbabwe tinenge tichiona kuti tinenge tichitoiswa panguva yakaoma nekuti pare zvino takatarisana nenyaya yedrought, takatarisana nenyaya yecyclone iri kunzi kuda kunana February kuchaya cyclone zvinenge zvichida kuti tiwane rubatsiro rwemari. So tinenge tichikurudzira kuti ivo vari kutarisana nezvematongerwo enyika ko vadii kumbogara pasi vatarisa kuti isu kuti Zimbabwe iende mberi ngatishandurei matongerwo enyika, ngatidzoserei nyika kudemokrasi, ngatiitei kuti upfumi hwenyika husaramba huchirasika neungore, upfumi hwenyika husaramba huchirasika nemamwe matongero atiri kuita akaita seiwo senyaya yeexchange rate official exchange rate nezvimwe zvakadaro.
Amai mutambasere, ko nyaya yekukwanisa kweZimbabwe kubhadhara zvikwereti zvayo yataurwa here?
Vataura nyaya yestructured dialogue platform. Iyo nyaya yakatarisana nekuti Zimbabwe ingakwanisa sei kubhadhara zvikwereti zvainazvo. Nyaya iyi yakatanga kutarisirwa zvakanyanya kutanga kwegore rino. Asi pavakagumisira padialogue iyi, panga pari patarisiro yenyaya yesarudzo munyika. Kuti nyaya iyi ndiyo ichatiratidza isusu kuti Zimbabwe iri pazvokwadi here, iri pazviro kwazvo here panyaya pematongerwo enyika, pekuti vanogona here kubatsirika. Asi tine zvatakaona kuti matongero nyaya yesarudzo haina kubuda zvakanaka. Ivo vataura kuti havana kuzozadzikisa ipapo kuti ma next stage kuti chichi change chitarisirwa kuti chichaitika pamberi apo. Asi vangotaura ivo kuti pare zvino havana mari yavanokwanisa kunge vachibatsira Zimbabwe nayo kusvika Zimbabwe yakwanisa kubhadhara nekugadzirisa nyaya yechikwereti chainacho kuIMF.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi, Musvare Chinai mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangulia kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rinorwira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kunyika kwadzigere, reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rakanyorera tsamba kuna sachigaro veSadak Troika uye vari mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema, richitenda chikwata cheSadak Election Observer Mission nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro veZimbabwe Diaspora Vote Initiative Muzvare Roswitha Mangiroza avo vari kuAustralia kuti tunzve zvizhinji.
Tsamba iyi takainangisa kuna sachigaro webazi reSadak reOgan on Politics, Defence and Security Cooperation zvichitevera ongororo yakaitwa neSadak Election Observer Mission yekuti kunyimwa kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023. Tanga tapedza nguva inodarika gore tichiedza kukurukura nemutungamiri wenyika vapresidendi Mnangagwa pamwe nedare reparamendi kuti vakoshesewo kodzero dzedu kunyanya nyanya mushure mutungamiri wenyika president Mnangagwa vavimbisaiwa mugore ra 2018 kuti vachashanda nesimba kuti isu tikwanisewo kuvhota nevamwe musarudzo dzapfuura idzi, asi hatina akapindura. Pakaitwa musangano wekutsvaga umboo kubva kuvanhu, Parliament of Zimbabwe ichigadzirira kutaurwa kweElectoral Amendment Bill muParliament. Vamiriri vedu vaivepo pamusangano uyu wakashedzerwa neParliament Legal Committee. Isu pamwe nevamwe vaivewo pamusangano uyu takakomitidza kuti mutemo waigadziridzwa uitwe kuti isu sevediaspora tive tinokwanisa kuvhota tiri kunyika dzatiri, zvakafanana nezviitwa neveMozambique vanoita mapolling station navo ekuvhotera panoitwa sarudzo dzenyika kunyika dzavanogara.
Mati mavana mhinduro here kubva kusangano reSADC pamusoro petsamba yenyui?
Kwete, hatisati tave nemhinduro nekuti tsamba iyi itsamba ichangoenda, zvokuti pamwe ivo vaichilema havasati vatoiona. Tsamba iyi yakaenda kuSADC Secretariat, saka munongozivawo nekutenderera kunoita tsamba dzichimboti dzikasvika muofisi dzombodhindwa dzoenda muofisiyo, uyezve nokuti president aichilema vakawandirwa semunhu ane nyika yake anotungamira uku vachitungamirira zvechikamu cheSADC ichi, zvinogona kutora mazuva matatu kana mana isati yasvika mumaoko avo, saka takangovamirira.
Munoona SADC ichimanikidzira Zimbabwe here kuti inge ichiisa mutemo iwoyo kuti ushande wekuti vari kunze vange vachikwanisa kuvhota vari munyika dzavari?
Hatingati SADC inomanikidza Zimbabwe kuti iise mutemo wediaspora vote, asi tiri kukumbira kuti SADC irambe ichikurudzira, kwete Zimbabwe chete asi nyika dzese dzeSADC, kuti vape zvizvarwa zvadzo zviri kunze kwenyika kodzero yazvo yekuvhota. Dzimwe nyika dzemuSADC uye dzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Botswana, Mozambique, Rwanda, Kenya nedzimwe dzakawandawo dzakatopa zvizvarwa zvadzo kodzero yekare. Constitution yeZimbabwe inoti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine makore 10 nemasere chinofanirwa kupiwa kodzero yekuvhota. Izvo zvakaitanirwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa, saka tiri kungoti ngazviitwe sekutaurwa kwazvakaitwa naPresident wedu baba Mnangagwa.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzeye nyaya iyi musati matora matanho ekuenda kuna naSADC?
Takatanga tanyora tsamba kune mutungamiri wenyika President Emmerson Mnambozo Mnangagwa, tikazoita zvepetition kuParliament tichida kuti vagadzise nyaya iyi, asi hatina zvekuwana mhinduro. Kufunga kwedu kwava kwekuti pamwe vanogamuchira tsamba dzedu nemapetition edu vasiri kusvitsa chigwaro kuvakurava, asi isu ticharamba tichiedza kuendesa zvinyorwa zvedu kuti izwi redu renzwiki. Tine urongwazve hwekuti titaure nevemabhizimisi anowana basa kubva kumari yatinotumira kuZimbabwe kuti pamwe nehama neshamwari dzitibatsirewo pakusimudza izwi redu kuti tinzwiki. Ticharamba tichitsvaga mamwe macivic society organizations vane muono mumwe sewedu kuti tibatsirane panyaya iyi.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative, muzvare Roswitha Mankiroza vari parunhare kuAustralia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vachitaura pamusoro penyaya iri kunetsa pakati pemutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa nevanozviti ndivo munyori mukuru mubato iri vasengezo chavangu, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza pachena kuti kunoda kuve neurongwa negwara rinotevereka mumapato ezvematongero enyika. Ukuwo mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti pane nhoroondo iripo pamapato apo kusanganisa vaChamisa, vaMonzora navaChavangu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 navaDamba.
Ganditi panyaya dziri kuitira kuTCCC isu seMDC tinongofanira kunge tisiri kukomenta, but nekuda kwekuti matifonera, nekuda kwekuti tine ruzivo, nekuda takafamba nevanhu vese vari kunetsana, mati mabvunza inini a little bit of background. Chechitatu, vaChavangu havasi munyowani mupolitics dzeZimbabwe. Vamangova munyowani kwachenda mbuya kuZumba kwa mtasa asi unuru ndigubisa zanu PF wa Shabangu wa Swati. Nikutu wa Shabangu waka juwe na MDC Fad because 2000 wa remember inini. Waka gozo ita provincial chairperson ni utaisangana na uko national council. Waka gozo ita provincial chairperson we MDC kumatebelele njino. Wa Shabangu paka zoi kwa ya inzi MDC renewal kauti ya inzi Mandeo tunuwe kama Mandeo declaration. Aka breaka wanabiti na manguma wa chunufo ma ya inzi MDC renewal. MDC renewal ndo ya gozo zara PDP. Wa Shabangu ndo wangwari provincial chairperson. Wa Shabangu wakarabu wajifamba ni MDC alliance. Pakati wa court ruling muna 2020, vashabangu havana kuchera wa Monzura, wakaramba vena na wabiti na nachamisa mu alliance. Ya wakangu washiki MDC alliance yao. Remember anga amairi. Pakati wa tuwachamisa wakusia the name MDC alliance wakufoma a new political entity on the CCC. Asana kuzo zoto vashabangu, wakaramba wainao, wakato askwedo havana kuhuye. Wakasari SFS, pataka zoona wakuziki ndio secretary general wa CCC.
Pane noro ondo hapa. Saka iko zvino takuona zviri kuitika izvi unenge upatsu hakuitika ihohu uno huri kunongedzera kuti iko mumatongerwe enyika yeZimbabwe
ndine hurombo kuti opposition iri kuramba ichita fragment iri kufragment nekuda kwema egos iri kufragment nekuda kwekuti ndini ndinoziva humbimbi ndoga iri kufragment nekuda kwekuti vana vadi kutedzera mutemo nekuti vanoda kutora ma shortcuts haadiwe muma revolutions nekuti ndipo hakuna revolution ine shortcut. Ndofunga kubvira kushaya kwakaita vatsvangirai. Pakaita shortcut kuti vatsvangirai kwapamusoro 14 February. Musoro 15 vachamisa vangu vakutozvita president. Asi hakuna media house muZimbabwe isina constitution kana kuti gumbiriro remutemo reMDC. Vamashavira izvo vakaenda kucourt vachinokomplaina kuti panofanira kuitwa extraordinary congress. Hatizivi munhu aihwina nguva yacho iyoyo. Asi vachamisa vakangoenda through the grill. Ndoni kutaurira chokwadi kuti vachamisa vangu vane momentum vainohwina extraordinary congress. Asi havana kuda kutrusta chinhuzi constitution. Havana kuda kutrusta chinhuzi structure. Vakabva vabuda vakati haisi hatitedzeri nekuti zvakuitwa nezanu. But zanu PF haina kumbobvira yanyora bumbiro remutemo weMDC pakuti complex. Patakaita our congress tichiita that resolution tichizoita that constitutional clause. Muna 2000. Izvozvo ndizvo zvakonzeresa kuti nhasi vachabangu muri kuna vadzoka zvakare. Vachitaura the same problem yeconstitutionalism. Vadzoka zvakare vachabangu vachitaura kuti vanhu vaimpozwa. Takazvotaura zvakare muna 2018 muna 2017 kuti macandidates ari kuimpozwa. Ati takapiwa munombo wekunzi tiri zano PF.
Muri kuona zviri kuitika izvi. Zvamunofunga imi kuti zvaida kunzi zviitiwe kuti nyaya dzematongerwo enyika dzemuZimbabwe dzifambe zvakanaka. Chii?
Mukoma ivanzi ndiro kuzvira hurombo nekuti muri kundifonera muri kuAmerica. Munofanira kunge muri kundifonera muri mumba menyu muZimbabwe. Munofanira kuti mudzoke but kuti mudzoke mukazvika semi mafigures ezano PS dzizazvine mafigures akaitwa neopposition mulast elections. From 2008 kusvika nhasi mafigures iyo akawanda. But kubudikidza nefragmentation nekuda kwehumbimbi ndoga neuzivi pachirungu inonzi solipsis chechechechete chakonzeresa kuti zanu PS iretaine power. Saka muZimbabwe munoda kubvisa humbimbi ndoga. Mapolitical parties ese ari opposite to zanu PF. Oita come together. Aita come together. Taita convention. Nimeta tabuda ipo pari mukuru ndiana hazvina basa. For as long as tikuda kune kusanganisa mavhoti edu kuti zanu PF ibve mupower.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Munzura vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naEvan Sisininga weStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti havasi kubva pavakamira pekuti bato ravo harizivi vachavangu.
Well, we should not waste time on unconstitutional acts, on criminal acts. We don't participate in crime. You know, it would be a different ball.
Tifanirwe kutambisa nguva tichipinda musarudzo idzodzo nekuti hadzisi pamutemo kutopinda madziri imhosva nekuti zvigaro zviri kunzi zvipinde vanhu vatsva hazvina kuuya nenzira iri pamutemo.
You can say you choose to criminally produce an impositor, a fraudster, a bogus RICO, which is not from CCC. Everyone knows who CCC is. They know it. Zek.
Hatingatori munhu abva kwaabva achinyepera kuita mumwe webato redu totomuteerera asi vanhu vese vari kuziva kuti zviri kuitwa izvi kutyorwa kwemutemo munyika.
Because they want to deflect what they know is the legitimate cry by Zimbabweans that they need the result of the election to be respected. We won the elections on the 23rd of August. They know it. We know it. Everyone knows it. SADC. AU.
Inyaya yekuti tivarairwe tisatarise pane nyaya hombe. yekuti vamunangagwa havana kuhwina musarudzo dzakaitwa. Saka isu hatina basa nezvese zviri kuitika izvozvo. Chatiri kuda isu isarudzo dzakachena dzisina kubirira mukati.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa mumashoko avo kuvatori venhau nezuro muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti chirwere checholera chasvika muguta rechitungwiza zvichitevera kurwara kwevanhu nechirwere chinofungidzirwa kuti icholera munzvimbo yeSt Mary's. Municipality yechitungwiza inoti kliniki yeFamily Health Services Clinic inozivikanwa nerekuti Baby Clinic ndiko kuri kuchengetwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane cholera. MuNewsday makare vanhu vanomwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutengesa mapepa ebvunzo dzeZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC. Vana vechikoro vari pakati pekunyora bvunzo dzeZIMSEC Ordinary neAdvanced Level dzegore rino. Mutungamiri webato remutwakazi Republic Party vamukondisi moyo vari kuramba kubva pachigaro sekuudzwa kwavari kuitwa nevamwe vavo mushure mokupomerwa mhosva yekutadza kutungamira bato iri uye nekutaura zvekutuka. Vana sachigaro vaviri vebato iri vatendesani mupofu navachilumbo mudenda vakaudzwa nevatungamiri vebato iri kuti varonge musangano wekusarudza mutungamiri mutsva, asi vamoyo vanoti vaviri ava havazivikanwi mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura ndichindoti kuvateereri veStudio 7 kunyanyanya avo vari kuti vachamisa muri kunyanya kuwanza Bhaibheri. Vana vaMwari hanzi kumhanya handiko kusvika. Vakuru vakasatumai kuti chinobhururuka chinomara dzaiva nhungu dzavambarira. Saka ndinoti kune wese unoti vachamisa muri kuwanza Bhaibheri, musataura muchidaro. Murume unonzi Chamisa haasi kufamba ari panyama chete, asi zvimwe zvacho mungagona kuona sekuti uri panyama nekuti pari kuitwa zvepolitics. Asi ndiri kuti ndikuudzei kuti chero Mozisi panguva yakanzi chinja undosunungura vana vaIsraeri muIjipita wakanga asingafambi panyama. Zivai kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nguva yedu yokusunungurwa yakwana. Asi ndinoti musapera tariro, rambai makabatira pachinamata, rambai muchindonamata, musati vachamisa pindai mumugwagwa. Haisi iyo nzira yekuti vagone kukunda. Tingava nekuti vari kufamba panyama, asi takatarisa nerimwe divi havasi kufamba panyama chete, asi vari kufambiswa nemweya mutsvene. Chakavagara nechakavatuma kuti chiti tinoda kusunungura Zimbabwe ndicho chiri kuvaitisa kuti vadero. Ndatenda.
Hello paStudio 7, maswera sei? Ndiri kutaurawo ndiri kwaMutare. Ndine mubvunzo panyaya yeTricos pana Shabangu kuti iye zvaari kuti wakadzinga maMPA Citizen Coalition for Change muParliament. Ko zvaari kuti iye ndiye ari in control? Ko ari kushandisirei ko logo ine mufananidzo ine pikicha yaChamisa? Ari kushandisirei ko logo ine pikicha yaChamisa kana ichizviti iye ndiye muridzi weCCC? Ko ari kumbozvifambisa sei? Kuti iyi ndinoona sekuti ari kushandiswa nevawengi vasingadi chakanaka, ende chaari kuda ngechekudo kuti ZANPF iite 2/3 majority muparamendi. Zvadaro kana dai kupenyaenda kumaby elections ndinoona pasina chinobuda, vanhu vaari kuti iye ndiye uchaasainira kuti vakwikwidze maby elections ndinoona pasina chinobuda kozi haasi riwe bato reCCC, haasi kuzikanwa. Ndatenda.
Vana veZimbabwe ngatichibatana, zvinoyasvika nguva yekuti tibatane tibvise bato reZANUPF kusanganisira neveZANUPF vasina zvavari kuwana. ZANUPF iri kupedza mari yenyika ichibhadhara vanhu kuti vapesanise CCC. Munyika musisina kana zviri kuitwa, vangotarisana nekuparadza bato reCCC ndokwakuperera mari yose. paya paya waka badara monzora kuti apuse sisi MDC MDC Alliance tezino waku badara wana ui senkezo singato zika ngui kuti apara zibatore CCC marie Zimbabwe yose ichingo yenda kuwanu waka wasinaka na basa wana senkezo wababu zaka wana wana Zimbabwe ngati chibatana tirulise batore zanu PF kana iri hondo ngati te hondo ziperezi zanu PF yidze yinde ya ndoza ndiku tau kutititao nditao rile wana Zimbabwe kuti yasuka nguwa nukuti apana zichita zona kama Zimbabwe kana zanu PF ichiripo haichata risi kubakanyika apu
Yaruzi chawangu chawangu Ariku mbozu 5 sasile kumpati Inde masimbaji ariku wawana kupli Kutanida riko wanawaka saru zoni wani Ma idea zedu isusu Mukawona wanainda kuma election kuna ufota Iwa watoro unipungwa zina kukwana Atino saru zimangu ma election Mtopa ma election tupina ma election Awamili hili wataka saru zandi wawo Kana wachikwasa kutia riko Wanungono ufota hii wanachawangu Doa ni masimba Sisi watichaita isusu Chakato ulitaya mazwiri Chakato wana uti azina chibatziro chazunu tipa Ende kuti safisa Kutora nguwa kuti balloon paper ino ya kuma 11 Na ino ukurokuze usiku Chimira ma election Kapeza tutambu zwa Saka isusu Chakato ni tanasusu Tisuma change champion chayo chayo Atino zia jine msoro Uyanonzi chawa nguwe Asiye sharu kitu Anazuhuna mapiriru azineta mbele kwa azu Kushantiswa Nibato nisanu PF kwa rukitwa Kusha guma enda chune magumu
Pafea ka Triple C ayesi kuratiza effort Kule wano waka recall wa Na wachabangu Haina effort kutorora matano wachabangu wachi Saka Kutunja sozi ya kutishiru kumbu famba sayi Munu atoru mzero chaiko Mzero chaiko atisiko boja chishi pumbu ichi
Vya muna kagwa ya kafana na ni achidumo Ichabuma se ya achidumo Vya muna kagwa wakoneo Vya muna kagwa warne moyo Wivano chayo chayo ukuda nyika yabu Munga deru mzimbago muneru miyararo Musinga pambi wivano Masinga vurawe masinga rowe Asinukuda wakuti ani moyo mnangagwa woku uraya Haa ucha Sire yake ucha fasa chidumo na masendeke Ndoku pano siro yake Ie arimuno akati chikiti ani moyo wenyika Munga deru Zimbabwe chinakiza Kani waka pawele kishenu kule Asiri kuoma Ia kazitinda wini Akumana Akumana
Izo zanga ziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisine ine Studio 7 Isu atina kwatakarere kera Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 Muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu makumi vaviri nevaviri kana kuti 22 vanonzi vapfurwa vakafa vamwe makumi mashanu vakakuvadzwa zvakaipisisa muguta reLewiston mudanhu reMaine kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Mapurisa anoti kune dzimwe nzvimbo muguta iri kwanzi kwavo futi dzichirira. Muzinda weWhite House wazivisa kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden avo vanga vachitandara mumabiko ekutambira mukuru wehurumende Australia vaAntony Albanese vari kuziviswa zviri kuitika nguva nenguva. Tichitaura kudai mapurisa ari mubishi rekutsvaga murume uyu. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata cheInternational Monetary Fund change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe. Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSADC nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaLloyd Damba panoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veTripusi vamonzora veMDC nevanozviti ndiwo munyori mukuru weTripusi vasengedzo chavangu. Ndiri mumwe Washington DC ndini Tano Kawande ndichikusiyai mwina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.